Botswana inoti vanhu 145 kana kuti 175 vabatwa necovid-19 munyika iyi, asi zvikamu 70 kubva muzana zvevanhu ava vasiri zvizvarwa zvenyika iyi. Vakawanda vabatwa nechirwere ichi vanotyaira marori, vamwe vacho zvisiri zvizvarwa zveZimbabwe. Vachitaura nevatori venhau nhasi mangwanani, mutevedzeri wechikwata chiri kutungamirira kurwisa kwecovid-19 chepresidential covid-19 task force team vamusipili musipili vanoti vagari venyika iyi 31 chete ndivo vakabatwa nechirwere ichi.
Tine zvizvarwa zvebotswana 31 zvabatwa necovid-19, asi tikasanganisa nezvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika, ruzhinji rwavo vari vatyairi vemagonyeti. Uwandu hunosvika ku175. Izvi zvinoratidza kuti 80% yevanhu vabatwa necovid-19 izvi zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika, zviri kuita kuti tisunge mabhaudhi kumabhodha.
Nekudaro, bazi rinoona nezveutano mubotswana rave kuomesera zvikuru vanhu vanenge vachida kupinda munyika iyi, izvozvopawo kuti kupinda kana kubuda munyika iyi kunetse. Kunze kwekutora nguva yakareba vari pamabhodha enyika iyi, mumwe mutyairi wemagonyeti vaNelson Mundare vaudza Studio 7 kuti vave kugara vakabatira hura mumaoko sezvo Botswana yave kurambidza vamwe vavo kupinda munyika iyi.
Vari kuti vakakuhanisira tenda minista kuti mazimbabweans ari kudraivha mabotswana rege havafaniri kupinda mubotswana vasina mapemiti. Some of the people rinogona kuzopera, vamwe vachanzi zvinongotipendawo nokuti unoshanda sei.
Mumwe wemutyairi wemagonyeti vaMoses Kanjanda vanoti vatyairi vanoshandisa bhodha reramakwabana kuti reBotswana riri pedyo nedeplumtree kuZimbabwe ndivo vari kuoneswa ndondo.
Challenge yatiri kuwana paramakovani panapa haiko kune mamwe mabhodha, saka isusu tiri kuti why minista ari kunzi ndiye akapa instruction paramakovani achisiya mamwe mabhodha, zvakaitirwei kuvengwa kwemazimbabwenzi because tiri kutorwa sanika maanimals.
Asi vaDavid Abram avanotyaira magonyeti anoenda kuNamibia vachipfuura nemuBotswana vanoti Botswana iri kuzvisikira moto muziso nekunonotsa vatyairi ava pamabhodha sezvo ichirarama nezvinhu zvainotenga kubva kune dzimwe nyika.
I think Botswana iri kuzvisikira moto muziso so that we also block them their vehicles, their Botswana registration to come to Zimbabwe because they think they are untouchable.
Asi nyanzvi munyaya dzezveutano vaDominic Sambo vanoti hapana chakaipa pamatanho ari kutorwa neBotswana kuedza kumisa kupararira kwechirwere ichi.
Due to my new procedure said normal ari kuitika zvira kuti paite nemadelay emafees atinowana, asi iri nzira yekudai yekuvhara chirwere zvecovid-19. Ndozvatikuwana mazuva ari muno. Ndozvoitira kuti zvizvakaita sekushungurudzwa kana kunonozwa, asi ndo nzira yekubatsira kuti tisapinde murwere wakadai.
MuBotswana munhu mumwe chete ndiye afa nechirwere checovid-19 kusvika pari zvino, uye vanhu 20 ndivo vapona pavanhu 145 vabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Singirai Madondo.